Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno nipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
uno nipa simba.
Va tereri ndini tanono kawande ndi chiku chingamidzai mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Mibvunzo yenyu tiri kuitambira nasi ngatinzwei umwe mubvunzo unobva kuna Clever Chokuda.
Muri sei mukoma tanono kawande? Ndinoitwa Clever Chokuda, handina hangu zvakawanda asi ndoda kungobatsirwawo kuti ndoda kubvunza kuti ng'anga dziya idzi tingati vanoshanda semweya yechina here? Because tinozwa vezvitendero kazhinji vanotuka nyanga vanoite zvekushopera vachiti vanoshandiswa ngemweya yakaipa. Saka tomboti munhu anopenga kurwara ngepfungwa kana angaende pang'anga ondorapwa obva anaka, haachapengi zveupenyu hwake hwese. Tingati mweya yetsvina here iyi kana tinenge teitongotukawo zvedu chivanhu chedu asi chichitibatsira dzimwe nguva? Ndokumbirawo kubatsirwa apapo. Kana ndiro isusu kwatakakurira iyo kumakanyi iyo, unokwanisa kuti hai worumwa ngenyoka, zvipatara zviri kure asi ng'anga iri pasinde, wotorumbepo pang'anga paya yotondotse miti dzeinotsa yokupa wotopona. Saka ndibatsireiwo kuti tingati chii mweya yakaipa here inenge yandibetsera, nekuti Bhaibheri chairo rinotaura kuti hakuna mweya yakaipa inobisa imwe mweya yakaipa. Saka ndokumbirawo kuchekeserwa, munditsvagirowo vanondipingurawo. Ndatenda hangu.
Kutibatsira nemubvunzo uyu tabata Reverend Oliver Mandisodza.
Ndinokwasai mose kwati vavateereri. Nyaya yatiinayo inyaya yakareba, asi ichaedza muchidimbu kupindura zvichibva mubhaibheri soko ramwari. Leviticus 19:26-31 inotaura kuti musaita mazango kana kutenda masvikiro, musava nehanya namasvikiro kana kusvibiswa nawo. Ndini Jehovha Mwari venyu. Soko ramwari notiyambira zvakare Deuteronomy 18:19-11. Musadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo. Hapafanirwi kuwanikwa munhu unotenda mashura, unoita mazango, anoroya, anoita un'anga, anouka, anobvunza wakafa. Mukaona soko ramwari rinobva ratibudisira pachena kuti ng'anga hadzisiri paurongwa hwamwari. Hungu dzingararama munyika, Mwari anoraramisa zvisvikwa zvese zvakaitwa naMwari, asi tsika dzaiitwa neng'anga, kungava kuEgypta, kungava kuno kukanyi kwatakazvarirwa kana kupi nekupi, hazvisiri paurongwa hwamwari, zvinonyangadza Mwari.
N'anga dzine simba here?
N'anga dzine simba rokuita minana mapipi. Exodus 7:11 inotaura kuti Mozisi aita minana yakaita. Farao akadanawo ng'anga vakachenjera navaroyi, naivowo idzo ng'anga dzeEgypta vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Simba rokusenzeswa neng'anga dzeEgypt isamasimba ane chekuita neuroyi, zoreva kuti kunyange zvazvo zvichiita zvakanaka sezvakanaka, asi kuna Mwari hazvisi zvinhu zvinotambirika.
Mufundisi Mandisodza, mungatsigira zvamataura nemashoko ari mubhaibheri here?
Tinoona Daniel chapter 5 verse 11, Daniel unoiswa mukuru pamusoro pevavakachenjera peng'anga nevapemberi, kuratidza kuti Nabukadhinezar waifanirwa kuzva kuti kuna Mwari mumwe chete unofanirwa kunamatwa.
Kana takatarisa ng'anga, mashoko aya anorevei mufundisi?
Zoreva kuti ng'anga dziriko asi dziri pasi pesimba raMwari, dziri pasi pezvinotarisirwa naMwari kuti tirarame tichiita. Exodus 22:18 inobva yataura kuti usarega muroyi achirarama, kana kuti usarega uroyi huchirarama, usarega hung'anga huchiitwa kune vekwako. Kazhinji kwacho tinoona zvichiunza kupesana, tinoona zvichiunza matambudziko mukurarama kwevanhu.
Izvi zvinosiya ng'anga dziri papi nai mufundisi Mandisodza, zvinorevei?
Nyange zvazvo paino chikamu chezvinhu zvinda si zvakanaka, asika zvino pakupedzisira zvinenge zvisina kunaka. Jesu Kristu ndiye chiedza chenyika. John 3:19-21 vaitaura kuti chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakada rima kupfuura chiedza nokuti mabasa avo akange akaipa. Vose vanoita zvakaipa vanovenga chiedza, havauyi pachiedza kuti mabasa avo arege kubudiswa pachena. Asi vose vanoita zvokwadi unouya pachiedza kuti mabasa ake aonekwe kuti akaitwa muna Mwari. Izvi zvinova zvatiratidza pachena kuti zviri kusiyanidza vanotenda Mwari nevanorarama mutsika nemagariro enzvimbo dzavari nezvavakakurira vari. So zvinoda kuti uite sarudzo mudikani sezvataura kuna Acts 17:30 kuti Mwari vakaregera havo kurangarira nguva dzokusaziva, asi zvino unorayira munhu wose kwose kwose kuti tendeukai.
Munotii kumuteereri uyu Kleva Chokuda abvunza mubvunzo uyu?
Mudikani, inguva ino yekuti uchenge wabatsirwa pakupenga kana zvawarongwa nenyoka semhenza sayapiwa, izvozvo zvakanaka zvaitwa munguva yazvo nezviripo nechimiro chiripo. Jesu unotaura kuti pane mugwara racho chinoti ungaregedzera hama yako yembongoro ichido yawira mugomba ukarega kuibatsira. Tirikutaura kuti zvakatinakirei kuti tiite zvataurwa neshoko raMwari nekusiyana netsika dzinotikanganisa. Mwari kana vachibatsira vachititarisa, vanotarisa kuti vane mitemo nemurau yavakaita yekuti tirarame tichiitevedzera. Vakaona zvakanaka kuti tirarame tisina unanga pakati pedu, tisina uroyi, nekuti zvaizokanganisa mugariro wedu. Saka zvinobva zvataura kuti kana wasarudza kurarama uchiteedza zvechivanhu, chibvawo chizvichiita nemazvo. Kana wanzwa mhosva yekuti zvekuti hazvisirizvo pane vanga achidzidzisa, chibva watendeuka ufambe uri muna Jesu Kristu. Ndoo mafungiro andinawo, ndinovimba Mwari vachakubatsirai nekuzarura nekuramba vachitipa kana yekukurukura pamusoro pemubvunzo uyu. Mazviita, Mwari vakuitirei zvakanaka.
Tinotenda Reverend Oliver Mandisodza netsananguro yavatipa. Vateereri, nemashoko iwayo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Munofungei kana muine mibvunzo kana zvamunoda kutsanangurira vamwe vateereri vezvechitendero? Nyorai kana kutumira mazwi enyu kuWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare henyu zvakanaka.
Bye.